Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuguro gumiguro 4 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Manyu applicants varoda kuapply vari kuda chebo. Vana apply ku housing department. Vaapply ku housing department. Housing department ndiye inopa matebo. Ndino mashandire ati kuita at the moment.
Batore ZANU PF Manicaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika.
Achitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasi nemapurisa anga auya. Vaiti vanomirira kuti vaite zvokupumhanga aizvikwa kuti kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 vanhu vakazira kuma4-5 asi mapurisa dzatakamusvika kuma11
donje rakawanda rotsva nemoto kuchipinge mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanowandudza utungamiri hwemakomiti enational standing committee pamwe nenational executive webato ravo danho rinonzi nevamwe kusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023 ghana yodaidza vatambi vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha nezimbabwe warriors weworld cup 2022 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 4627 vanhu makumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nemakumi matatu nechimwe zvine zana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 131,129 pavanhu vakabatwa nechirwere chinezuro vashanu vana vechikoro vanhu mamiriyoni matatu nezviuru zana negumi nechimwe zvine mazana masere nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,011,885 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga vabayiwa nhomba yepiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,312,337 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yecovid-19 bato rezanu pf mudunhu remanicaland riri kupomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yemutare kuti igovere vechidiki vebato iri misika yekutengesera kunyangwe dzimwe nhengo dzacho dzanga dzisina kunyoresa zviri pamutemo sezvinotarisirwa izvi zvinonzi zvakaitwa kubudikidza netsamba yakanyorwa negurukota rinoona nezvedunhu remanicaland amai nokutula matsikenyere kukanzuro yemutare loida mumoyo anoti panyaya inotevera
tsamba iyi iyo yakanyorwa musi wa14 chikunguru inoti kanzuro yeguta remutare inosungirwa kupa vechidiki vebato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere maketi meya weguta remutare vablessing tandi vaudza studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupa misika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita
tsamba yakabva kwaminista takaiona ende tikaiconsiderawo secouncil iruramiro ye boka roga roga apa vanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzokumbira rubatsiro rwo kuma services kubva ku kanzuru ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikaiconsiderawo dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa palisti iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregister on our waiting list saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo yatinenge takaisa isusu yema allocating policies edu
vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
allocator munhu anenge ari pa waiting list yedu uye hatitangiri kuneve kumusoro tinotangirawo nemavakatanga kuregister tichiendawo vakavachiregister nezvimwe zvakadaro
amai amatsikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunhengo dzebato ravo
taona maflea market avo tikaona kuti kunosara mamwe kunze pane aya ari kusara pama additional zamaita tipa ivo mayuti tendere mushangano wedu kana kuti wemushangano wendc mayuti eZimbabwe chivapa ivo ngozi ndovanguva mabasa kwese kwese ndokubva tagara mushangano wacho takati meya nechiuko neni nemaofficers angu kumuno ndokubva tabvumirana kuti vachazovaka saka ivo vanga vasati vavapa but mayuti pate zvavo akaona kuti vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti ko wanisikisi dzemuziya dzaapapi ini ndokubva ndati regai tidini tiengese iri tsamba kukansel just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana
asi mutauriri wemdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu remanicaland vadavid panganai vanoti unjire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose munyika
tinotarisira kuti malocal authorities ndo vane simba ndo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregularize mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yekuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa namacitizens ese mutavendi kuti dzishandiswe vari voga
mukuru wesangano revatengesi vemutare informal traders association mita vaitai kariparire vanoti hapafanirwe kuitwa zvetsvete vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa
mumwe munhu wese akagara pachidzeri is going to get this table or a table back onga paari paari manew applicants varoda kuapply vari kuda table vanoapply kuhousing department vaapply kuhousing department housing department ndiye inopa matable ndino mashandiro atiri kuita at the moment
makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzeri open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unononoke kuvhurwa musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624 ndakamirira studio 7 mamutare ndini Leda Moyo
vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekurambidza kushandiswa kwezvidhinha zvepachuru kuvakadzimba asi kanzuro inoti vari kugadzira zvidhinha izvi vari kusiya makomba nekutema miti yakawanda nunurai jena anotipa nyaya inotevera
kanzuro yechinoi yakazivisa svondo rapera kuti kushandiswa kwezvitinha izvi kunofanirwa kupera musi wa31 zvitagore rino ichiti zvivakwa zvose zvichasvika musi uyu zvisati zvapera zvichaputswa mumwe mugari wemuchinoi uye vakambo vekanzura vawiri nyambe vanoti danho rekanzuro iri rinosiya vanhu vakawanda vasina mabasa uye zvinoratidza sekuti kanzuro iri kushanda nekambani yezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta iri
Zimbabwe become a Chinese colony because what it is ndokuti vari kuti kana vanhu varambidzwa kuita zvine zvinotenga zvitinha kupi kumachina ndof the only people vanenge vachitinzwa ndo vari kukanya zvitinha zvifanga kuita sechivaka muno mutown which is wrong
mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji weruvimbo vatisaimoka nyoka vanoti nguva yavapiwa kuti vapedze kuvaka vachishandisa zvitinha izvi ishoma sezvo vasina mari yakawanda yekutenga zvitinha zvacho Dano rekanzuri iri rachoropodzwawo nevamwe vanorarama nekukanya zvitina muchinoi amai Monica Mapfunde Matsva.
Ngatoti kubva mararamiro angu nepropati yangu yandinayo nekuendesa kwangu vana kuchikoro vezvese mari yangu ndeikusvipangu pacho ndinongona kutoitika namvura yakunayo dake chozvo kuti ndienda kuitokamusamusika kaya panongonzi mvura yatirofuti kunayo tirofuti muzvidhina munhu saka ndozvokungondiraramisa.
Amai Mapfunde Matsva vanokurudzira kanzuri kuti ivape nzvimbo yekukanyira zvitinha vachibhadhara mutero. Asi meya weguta vagare kaidendera vanoti vakatora danho iri mushure mekubhadhariswa mari yakawanda nebazi rinoona nekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Authority EMA.
Mari dziri kuchajwa neema kumakomba ari kuchera vanhu kusango kwavari kukanya vanhu havasi kuzviona zviri kuchairwa mumakana vanhu vachisiya makomba kana vanhu vasiya makomba ikoko ema pairi kuuya haisi kuenda kunoita fesi maizi iri kuuya kuzoita fesi kanzuri ichizobhadhariswa ndengeiri mafaizi neema.
Vadendera varambawo nyaya yekuti vave kushanda nezvizvarwa zvekuchina izvo zviri kukanya zvitinha pedyo neguta ravo.
Kune rimwe divi vanhu vari kuona kunge kanzuru yaakushanda nemachina, but my own side it is an opportunity to the people of Chinoi kuti kune vanokwanisa kukanya even maconcrete bricks vanokanya vachitengesera vanhu vachada kuvaka. Kune vanodawo kuitawo sezvidzidzo vemachina izvozvo kukanyawo zvitinha zvine mhando yepamusoro zvinodiwa vanototangawo kutoita zvati opportunity vachitowanawo mabasa vachigadzirira vamwe vanhu mabasa vachitotangawo maprojects akadaro zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda muyunhu remashonal and west vamunyaradzi Nariswa vanoti danho ratorwa nekanzuro yechinhoi rakanaka zvikuru kana zvichitariswa kuparadzwa kwenharaunda. VaNariswa vanoti pamusoro pemakomba ari kusiyiwa nevari kukanya zvitinha ari kuzokonzera kufa nekukuvara kwevana vanenge vawiramo, vanhu ava vari kutema miti yakawanda inodiwa pakupisa zvitinha izvi.
Danho rakatorwa nekanzuro yechinoi rekurambidza rekumisa kushandiswa kwezvitinha zvinokanywa atingati muchirungu mafambrics idanho rakanaka zvikuru. Tanoonawo zvakare kuti nyangwe miti chaiyo nzvimbo ikoko akuchina.
Zvidhina zvinogadzirwa nevanhuwo zvavo zvinotengwa nemadhora $35 pachiuru chimwe chete zvichienzaniswa nezvinogadzirwa nezvizvarwa zvekuchina zvinoita masenzi $50 emari yekuamerica chimwe chete zvichireva kuti $500 ekuamerica kana kuti US$500 pachiuru chimwe chete pozoita mari yekutakurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Donje rakawanda zvikuru rinonzi ratsva pamatura eparogeti kuchecheche kuchipinge mushure mekupiswa nemoto usati wazivikanwa kuti watanga sei. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana vakuru vekambani iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano revechidiki vemunharaunda iyi vePlatform for Youth Development vaClarice Maduku.
Zvaitika nezvekuti pamuka vanhu mangwana venhasi musi weMonday 4 October panga pachitsva Donje kambani yeParoget idepot rinochengeta Donje varimi kuchisumbanje chinyangwa kwamatikwa nenharaunda dzakati kuti kuno kuchipinge South vanorima Donje Sterling ndokuvanenge vachiendesa Donje ravo pavanenge vachitengesa ndo Donje racho ratsva ratsva zvekuti zhinji danga riripo ava rinokwanisa kuita ari sefa pambouya vanodzimura moto kubva mukambani yeGreenfield asi vautadza zvekuti vatadza kuchengetedza mabhero aya acho akawanda Sterling.
Pane mapurisa here auya pachiitiko ichi?
Pachiitiko ichi chatora nguva yakati kuti moto uchingotsva pasina mapurisa anga auya vaiti vanomirira kuti vaite zvekupumhangairirwa kuti kune zvaitika saka mapurisa tingati azouya pazvinhu zvaitika kuma3 kavanhu vakadzira kuma4 5 asi mapurisa azotanga kusvika kuma11.
Pataurwa ere kuti moto uyu watanga sei.
Pari zvino hapana takuziva kuti chii kuitika nekuti moto watanga usiku. Vanochengeta pamasecurity guards anoti azotanga kuona moto uyu kubudikira pao kuma 44 asi moto wanga watofamba zvikwenzi kana richitsva. Hariche zvinoita miti. Rinotsvanetsa kati zvingangotero pane pfungwa mbiri dziripo. Wekutanga ndiyokutiwo pamwe yatingati human error pane anga angoitawo mistake pamwe anga achiputa fodya odonedzawo kuchani chefodya chongodonedza asi asina chitarisiro asi munzira isu sevanhu vanogara munharaunda tinozivawo zvimwe zvichemo zvine vagari vari munharaunda iyi avaparogeti vanenge vachifungidzari pamwe pane mari dzatisiubhadhaa zvakanaka nedonje iri idonje riri papurogiramu yapuresidendi yepresidential zone scheme yavanenge vachipa vanhu mbeu vozoti kune vanhu musatenge kunze kwekoti kwasi kana vakupa vanhu mari dzavo vanenge vakuvapa ari magrosaries pamwe dzimwe dzinongo vanopiwa mafuta kana kupiwa zvinhu zvavanenge vasingakwanisi kuzoshandisa paneo maeconomic activities avo amwe vanhu vanenge vachisati vapiwe mari vozozvishandisira ega.
Pane gakava here pakati pevarimi nekambani iyi?
Pane gakava zvekuti kuchakwazoita donje iri pane vanga vakanyora notice pagedhi rekambani yeparogeti vachitoda mari dzedu kana mukasatipa mari dzedu donje renyu richamuka rakatsva. Saka nekudaro pane fungidziro yekuti pamwe threat iyi ndo yazoshandiswa nevamwe vari kutungamirira kambani iyi ndevekuchina.
Mukuru wesangano revechidiki replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunhare kuchipinge namavelas musanganya uye westudio 7. Mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa svondo rapera nechishanu vakavandudza utungamiri hwemakomiti epamusoro mubato ravo enational standing pamwe nenational executive. Danho rinonzi nevamwe rakanangana nekusimbisa bato rinopikisa iri pamberi pesarudzo dza2023 asi vamwe vachiti vari kuzvitenderedza nevanhu vavo. Vamwe vanonzi vakapinzwa munational standing committee vanosanganisira valast maenga hama avakadomwa semunyori anoona nezvegwara remusangano kana kuti policy and research vachitevedzerwa naamai Jasmine Tofa. Vamaenga hama vakaita makore akawanda vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mupurisa vapetros Mutedza asi vakazochenurwa nematare edzimhosva. Vadaniel Molokele vakadomwa kuve mutevedzeri wemubati wehomwe kuchitiwo vaostalos Siziva vachidomwa kuve mumwe vatevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko chigaro chaive navaclifford Sachiwayo. Vasachiwayo vakapiwa bazi idzva rinoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti diaspora affairs and operations. Vamwe vakapinda munational executive committee yemdc alliance vanosanganisira vapromise mukwananzi vadwelin siwanda vajames gumbi navacasten mateu. Mutauriri vavachamisa dr mkululeko siwanda vati vanga vasati vave kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo urongwa uhu huchiri pakati huchienderera mberi. Mukuzviya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Kuchinja nhengo dzebato kana dzesangano chinhu chakangonaka nekuti unenge uchiunza pfungwa itsva. Zvatinoona ndezvekuti MDC sebato rematongero ezvenyika riri kutsikidzirwa nekusanditsirwa nezanupf. Saka zvakangonakawo kuti varatidze kune vanovateverera nevanovatsigira kuti vachiripo uye vachiri kuedza kuti vachinjinure nekugadziridza zviri mubato mavo. Saka ndofunga chinhu chakanaka. Kunoona kuti vamwe vacho vanhu vatsva vasati vakwegura, vamwe vacho vanhu vanga vachingozikamwa kuti variko, asi zvichingoratidzawo kuti vachamisa vava kuda kuti vange vachisimbisa bato ravo nekuisa nhengo itsva. Zvinoratidza kuti aiwa ibato rinorohwa nyora dzichiri kubuda ropa.
Pane vamwewo vari kuti idanho rekuumba musangano pamberi pesarudzo dza2023 nevamwewo vari kuti aiwa nderekuzvipoteredza nevanhu vari pedyo navo. Munoti
icho chokwadi kuti kana bato remdc alliance richigadziridza tichisa dzimwe nhengo. Eka, zvakanaka kuti vakatarisa kakutsarudzo, nokuti kana vakatarisa sarudzo ya 2023, hausi kuda kutarisa sarudzo ya 2023, una maplayers, masharo, kana team ichienda ku World Cup, Dubai 22, national team, gaindi une maplayers anenge matsva, vachisanganisa experience ne usefulness. Saka handifungi kuti chimu chakashata.
Takaonawo vachamisa vachiparura chigaro chitsvaka kana kuti bazi idzva re diaspora affairs. Zvinhu zvamungataura pamusoro pechigaro ichi.
Zvakanakawo nokuti zviri kungofungidzawo vatsigiri veMDC vari kunze kwenyika kuti aiwa bato ravo richiri kuvarangarira.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo nyika yeBurkina Faso yatarisana nedambudziko rekusagadzikana rakonzerwa nehondo, mumwe murume ane unyanzvi munyaya dzemakombiyuta kana kuti web developer vaBeni Nombre vari kushanda zvakasimba padandemutande reFacebook kuti vaburitsewo rimwe divi renyika iyi rakanaka kuti vakwezve vashanyi vekunze vakakosha mukusimudzira upfumi hwenyika iyi. Kusagadzikana kwemunyika iyi kwapa kuti hurumende yeAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira dzikurudzire zvizvarwa zvadzo kuti zvisachanyira nyika iyi. Nyanzvi munyaya dzezveutano zviri zvizvarwa zveAmerica vaDavid Julius navaAdam Patapotian ndivo vahwina mubayiro wakakosha zvikuru weNobel Medicine Prize. Vaviri ava vanonzi vakanyatsojekesa kuti zvinofamba sei mumuviri wemunhu kuti ange kubviswa kana kutonhorwa. Iyi nyaya yanga yatemesa nyanzvi munyaya dzezveutano musoro kwemakore akawanda. Mapepu aya ari kuenderera mberi kusvika nemufuro. Nemufuro ndopachadomwa vakakunda munyaya dzechemistry uye kunyorwa kwemabhuku nezvimwe. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association unova mubatanidzwa wevarapi vechivanhu, maprofita, vafundisi nanambuya nyamukuta vanodarika mazana matatu riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisadeure ropa nekupa vanhu mishonga yekuromba. Kuoma kwaita upenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kunonzi kwave kupa vamwe vanhu kuti vauraye vana vadiki kunyanya nekuda kuromba. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri Bishop Cuthbert Nyaruvende vanoti nhengo dzese dzezinipa dzinofanira kuita basa rokurerutsa matambudziko nemarwadzo anosangana nevarapi vavo, kwete kuzovabatisa mishonga yezvikwambo izvo zvinozoparadza mhuri dzavo.
Kune nyaya dzisingafanirwe kuti dziwanikwe kumunhu anonzi murapi, kuti kana uchida kupfuma iwewe toda musoro womunhu kana mabody parts imhosva pamutemo wemuZimbabwe. Uyezve hakuna dare rinoda ropa kana rinoshandisa ropa rinoshandisa kuchekeresa munhu. Nauya ndiri kutaura yakabva nekwamanikaland, kwainzi kune vanhu vaibatwa vamwe vachiurayiwa, asi zvizonzi kune n'anga dzadziri involved panyaya idzo. Saka kwamuri imimi takatoendako tikanoita meeting kunyanga nenhau iyoyo. Saka ndiri kuti kwamuri imimi varapi musafe makainvolvwa panyaya yekuchekereswa kwevanhu. Hakuna chinonzi chikwambo chinopfumisa chinoda ropa zvichiitwa nemimaprofita kana neming'anga. Budai mazviri mubude munyaya idzodzo, hatidi kuzvinzwa.
Mutevedzeri waBishop Nyaruvende amai Sarudzai Jaravaza vatsinhira vachiti mabasa ari kubatwa nedzimwe n'anga haakuridzirwe.
Kana paine anga ine pfungwa yekuti nhasi ndoda kunocheka nhengo yemuviri kuti ndigone kupfuma, ngaazviregese. Kana paine mumwe anga chifungwa kuti ndikatora musoro uropi hwemwana mucheche ndokuti bhizinesi rangu rifambe, ngatizviregesei. Mukazocherechedza makuenda kumashuro vanhu ivavo vari kufa vari marombe.
Constable Pride Govo vanoshanda paRoadsville Police Station vari kuVictim Friendly Unit vanoti dzimwe tsika dzechinyakare dzakanangana nevanasikana hadzichafambirane nemutemo.
Mwana kana ari mudiki jera rokuita nhumbuka ririko rokuti mwana mufanhanjani manje kana mwana ane 13 years kuchipatira cheko anonokusha nemwana haazivi.
Munyori wedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZimbabwe National Traditional Healers Association Zinata Sekuru Prince Mutandi Sibanda vanoti sangano ravo haribvumidze nengo dzaro kudeura ropa remunhu. Sekuru Sibanda vanoti kana kuchine nganga dziri kuti dzinoda kusanganisa mishonga nenhengo dzemunhu, veruzhinji vanofanirwa kumhangara kumapurisa nechimbi chimbi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu dzinoti nhamo yekusaenda kumabasa yaunzwa neCOVID-19 yave kupa kuti vamwe vade kuromba. Mapurisa ane nyaya dzakawanda dzaari kuferefeta zvikuru dzekupondwa kwevana paine fungidziro yekuti vanhu vanenge vachida kuromba. Ongororo yakaitwa nebazi reutano yakaratidza kuti vanhu vasere kubva mugumi kana kuti zvikamu makumi masere kubva muzana vanoshandisa mishonga yechivanhu nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira kutevedza tsika dzechinyakare pamwe nekushaya mari inodiwa nana chiremba kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 kuHaka Game Park kumasasa muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Vamwe vatambi vechikwata cheMawarriors vari kutanga kusvika muGhana nhasi kugadziriro yemutambo wavo we-2022 World Cup nemaBlack Stars uyo uri kuno mugovera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Maneja weMawarriors vaWellington Mpandare vaudza Studio 7 kuti Captain wechikwata ichi Knowledge Msona nevamwe vari kusvika muGhana nasi.
Mukomana achatanga kusvika kuGhana ndi Knowledge Msona achasvika nasi. Vazhinji vachasvika mangwana. Vari kubva kuZimbabwe technical team na Raman Kutsanzira. Masha Munetsu uyo akabva kuFrance akasvika paweekend muZimbabwe tichasimuka naye. Na Kelvin Madzongwe ndo vachananga kuGhana mangwana nechipiri, tichisvika musi uyo nechipiri zvakare.
Mutambi achapedzera kupinda mukamba ndeTeenage Yadebe anotambira Houston Dynamo kuAmerica uyo achabatana nevamwe nechina. Aimbove murairidzi weMayoung Warriors Lloyd Gove anoti Zimbabwe ine mbiri yekutamba zvakanaka kunze kwemusha.
Unhu hwavo ndewekuti kana ari pamusha dzimwenguva vanotatarira, saka vanokwanisa kushamiswa neZimbabwe nekuti havanyatoiziya. Ndinovimba kuti tinokwanisa kukunda.
Mubati wepagedhe weMawarriors Washington Arubi anoti vachaita nepese pavanogona kufadza chaunga chiri kuvatsigira.
Vari kugara vachingotaura nesu and vari kuti motivate each and every day, vari kutaura nesu pamafoni zvese chichi, and tiri kuona even nekusapota kwavari kuita pamasocial medias zvinotipawo confidence kuti tipushe tiwafadze.
Ghana seZimbabwe yakadzinga murayiridzi wayo Charles Akuno ndokudoma Milovan Rajevic wekuSerbia. Vatambi vane mukurumbira munyika iyi vakaita saThomas Partey weArsenal, Jordan Ayew weCrystal Palace na Mohamed Kudus weAjax vadaidzwa kumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete kubva mumitambo miviri. South Africa ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints mana ichiteverwa neGhana neEthiopia idzo dzine mapoints matatu. Chikwata chimwe chete chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa mukurwisana nedenda reCOVID-19. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ni 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazirezo utano runoti vanhu vaviri vakafane chirwere cheCovid-19 nezuro. Bato rezano PF kumanikaland ropomerwa mhosva yekuda kumanikidza kanzuro yeguta remutare kugovera nhengo dzaro misika. Donje rakawanda rotsva nemoto kuchipinge. Ghana yodaidza vatambi vayo vose vane mukurumbira pamutambo wakakosha neZimbabwe Warriors World Cup 2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iyo inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4/4/2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisa nawo umkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye-breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole-continuous learning assessment soluphazanyiswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe isiyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizovizwa kulo msakazo. Abantu bakubulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisa nangomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye-breast cancer month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye-WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamashumi aphose afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabo mama. Imithi isidula kunye umangalisayo njalo kayibonakala njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela okunjengama mammogram kuyadula kunye okumangalisayo njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma echolosho ephuma egwanda ephuma endaweni ezithiyeneyo kuzafanele ukuthi azafika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mammogram ngoba eHarare ayekwenza leyo mammogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo wakhe lokuhlaselwa yilo mkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi elapho kwakufundelwa khona ukunesa, kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ayingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer athiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonyo owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba mnemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhela okungaphezu kokwethusa wantshela wathi nayena sempuze kakhulu So fanti nje antata angi operation angipe ivele angaqeda mfake ku chemotherapy nganga sense angaqeda chemotherapy useza senza linja ngoba kule list ese Harare labantu abaningi ngakhule ngcenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe sizivele sengifike kudala.
Uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa laseSouth Africa.
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand mina ngibhadala 136. Kodwa nxa ngiyikhangela ngihlolisisa mbona ngani imali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho khonokho ngiyaphiwa amaphilisi wonke engiwafunayo, ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengingene imitshina imihlobo lemihlobo kodwa bayangelapha. Ngingathi ibhili yami yayisifike kuma-27,000 khona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uzakuzikhiphela. So bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi-R1,000, kwesinye isikhathi ngifake 500, kwesinye isikhathi ngifake 700, kwesinye isikhathi ngilokhu ngiseza nje njalo njalo. Iyazazi ukuthi nje spirit.
Unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwet ngoba ikhwelile from lapho ekade ivele khona and sebefuna i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa i-Cancer Association, thina asincediswa.
Umnumzana Titus Chigonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Kulonzimanyana but into efunakala kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludabulu nje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye, kunzima ukukhona. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu, ungazani umkhuhlane o-expensive, very expensive. Ye, awuyadla, uyadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitsha e-South Africa almost every, ngathi after a month or so, after a few months we are back to South Africa and the medication siyayithola ngona ngayo, kutsho ukuthi kuba lo nzima and the treatment nxa bekutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bangikhona ngale ba-charge izimali eziphezulu kuyedlula bona oba abantu abazali e-South Africa ndiya kwezinye indawo.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungenambadalo ezibhedlela zakobulawa e-UBH lempilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-breast cancer ithi buddy up to beat breast cancer. Uzulu ukhuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ele Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo. 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, i-first dose le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Thank you. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langeziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngenhloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola eminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka, kuthi enye ingxenye yemiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo langendlela oluhlelwe ngayo, isithi isikhathi esaqedwa ngabantwana bengekhaya nge-COVID-19 lockdown sizakwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli we-PTUZ uMnumzana Vusi uMuzi Mahlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi continuous learning assessment CAL. Kodwa ke ngombono wami, ngombono wethu njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumende uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube namalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi abazimiselanga kakhulu nje abalungiselanga kakhulu ukuthi benze umsebenzi.
UMnumzana Themba kuye Mabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo yokuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge-ATUS sithanda ukucebisa uhulumende eqala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wonalo benza ama-workshop ukuba i-continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye le-curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lonyaka. Siyibona themu esivule lona elokubhalwa kwemihloliso ye-grade 7 olevel ye-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvalwa kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esengibaqambile okokuthi jingabha nethuba lokuthi bavuka nxa sikhangela abantwana ukuze enelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu sithemba abayifundile nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vela zifike ezinhlanu sesingathi eziyisithupha.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu uMnumzana Tawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumaviki esanda kwedlula ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubekele ukuveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum lokulungisela imihloliso ka-2021 ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzosetshenziswa kubantwana abaloba imihloliso yezifundo zebanga lika-grade 7 lezebanga lika-form 4 lo-6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezintuthwane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imihloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% ezangezelelwa kulokho abayabe bekulobe kumihloliso. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi alikabambanile leMTC Alliance eMatabeleland South lapho kubikwa kuba amalungu amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leNewsday libika ukubana umnumzana bekezela amaplanka lomnumzana Yanga Moyo. Abakubandla leMTCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla leMTC Alliance bavumelana ukubana kwenziwe lokhu njalo kungasaxotshwa kumakhanseli lakudale lephalamende abadlelana lomnumzana Nelson Jamisa. Bathi kubisela muva amabandla aphikisayo ukuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo Moyo lomaplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMTCT utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMatabeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi batsho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke ngoba akusetshenzwa ngokuthi i-province le-province ifisane kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla leMTCT liyakholelwa kakhulu ekuthini amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise iMTC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018 kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Tsvangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa leStudio 7 lapho eseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa umsekeli wesikhulumi sebandla leMTC Alliance uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephane.
MTC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience, lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi as singalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa-ke mahlabezulu asisoze sithule siqalezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana leZanu PF. Lokho yinhlamba ngoba iMDC Alliance ayilagazi ezandleni njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo almost 20,000 civilians ezabulawa yiGugurawound. Ngibona ngani singahloniphana sikhankase singathethisani sifaka ama objectives ethu lokuthi simeleni hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Makalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTC Alliance uthumizele iStudio 7 umlayizelo lo ekubulawayo. Ulaisho kulamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni i-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo engikehlelwa yilezi nhlungu. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi i-physiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaninginengi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, le ndlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
UDokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpilakahle ngendlela ezigoqelakele imithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama-herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile. Uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqhakathekile okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo kulokuyadinga uncedo lokwelatshwa sokwanakele. Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenxabela ukukhuluphala i-wellness le-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo nezinye zingenxabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka. Umnumzana Bothi uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kulayizolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zezabelo zonke nezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama-referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuzokwelapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University yeZimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugxilwa izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamathumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe baningi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa lihlasela isilinganiso sokuphakathi kwamachumi amathathu kusiya kwamachumi athubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubikwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abakaStudio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Chisa Spanda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni ezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni oleZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Yendoda ungubani igama?
NguThemba.
Yes, Themba. Wenzani empilweni?
Hayi, ngizompilo ngehlula ngiyayeva.
Lapho uyathontsha?
Eh.
Okay, utontshani kakhulu?
Amafoni nesitsha.
We are 70. How are you going to treat it?
But I'm going to out in a Buddhist modern scale.
I don't know.
Lapho ke sizwe uEzra Shisa Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi leVOA iNdebele. Kwezemidlalo.
Lisa Tuzan, Emlonian Waku, Nasir Zenia,
Sinye ke ehlukane izihlobo wothi sikhangile ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisa nangomkhuhlane kwemvukuzane yebele ngalenyanga kaMfumfu eye Breast Cancer Month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso olwe-continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19. IZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni 6:30 kusasa ekuseni.